Nindini jonga kande miri nchiti ene msere na uza nasi chitano gumiguru 6 2017. Mutewezeri wa mtungamiri wenyika vaya masunu munangagwa wanuramba baka mira ni mashoko avo ekuti vakaisirwa muchetura semaonero akaita chiremba vavo. Ukuo mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe vachitiwo vari kupumwa uroyi wekuda kuuraya vamunangagwa avo vanoti mushandi wemurume wavo. Zviri kuonekwa nevakawanda sekunge amai Mugabe vave kutora Zimbabwe sekambani yavo. Mapurisa anorambidza bato reMDC inotungamirwa navamogensangirai kuita musangano waro kumashanaland west wekudzidzisa vatsigiri vebato iri chirongwa chekunyoresa kuvhota. Panguva iyo mapurisa anosiya musangano wavamugabe nevechidiki vebato ravo rezano pf kuchienderera mberi mangwana kumuzinda webato iri muHarare. Zvizvarwa zvezimbabwe zvine vabereki vakaberekerwa kunze kwenyika zvosvisvikana nemashoko egurukota rezvemukati menyika vaignatius chombo avakati vanhu ava havabvumirwe kuvhota munyika kana vasina kutora mhiko yekuti havasisinei nekunyika dzakaberekerwa vabereki vavo. Izvo zvinonzi nedzimwe nyanzvi zviri kutyora kodzero dzevanhu zviri mubumbiro remitemo yenyika. Vari pamudyandigere wechema-chema neurongwa hutsva hwavari kushandisa pakutora mari dzavo dzepenjeni vachiti makadhi avari kushandisa kutora mari kumabhanga ari kubhadhariswa mutero. Izvo zviri kuita kuti vasare vaine mari shoma. Muchirongwa chedu chelive talk na 8 pm tiri kutarisa kunetsana kuri kuitika muzanu pf uko kwasiya bato iri risina kumira zvakanaka. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 pm pamasaisai anoti 909 am ne 4930 kilohertz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira pafacebook peji redu revoa shona. Kuridzirai hama neshamwari kuti dzitifarirewo pafacebook peji yedu.